This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu, Gumiguru 29, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri Washington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri, nchito yazvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Kuramwa mabasa kwavana chiremba kwapinda muzuva retatu, nhaurirano dzichinzi dziri kuenderera mberi pakati pavo nehurumende.
Mutungamiri weZambia vaMichael Sata vanoshayikira kuLondon uko vanga vachirapwa.
Mutungamiri weMDCT otaura pamusoro pemakakatanwa ari muZANU-PF achiti vaMugabe ngavachienda pamujikandigere.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Kuramwa mabasa kwavana chiremba kwapinda muzuva retatu nhasi, nhaurirano dzichinzi dziri kuenderera mberi pakati pesangano rinomirira vana chiremba ava reZimbabwe Hospital Doctors Association nebazi rezveutano. Asi munyori mukuru mubazi rezveutano, retired Brigadier General vaQuinji, vanoti vana chiremba vakaramba vachiramwa mabasa vachakumbira vana chiremba kubva kuZimbabwe National Army, Air Force nekumapurisa. Vana chiremba ava ndivo vanosimbodaidzwa kana vana chiremba vemuzvipatara zvehurumende varamwa mabasa. Vana chiremba vanoti vari kuda kuti mari dzavanotambira dziwedzerwe uye kuti hurumende ise zvikwanisiro muzvipatara zvavanoshandira. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa kuti tinzwe divi ravo. Asi tabata mukuru wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Fortune Nyamande kuti tinzwe zviri kuitika.
Pari zvino tingati tiri kutaurirana nehurumende, takaita mameeting nezuro naminista, tikaita meeting nevanobva kuhealth service board nekuministry of finance. Saka tikangoti pari zvino tiri panguva yekutaurirana. Pane zvaminista zvavakataurawo kuti vachazenge vachiita. Saka pari zvino ndo proseso yatiri yekudzokera kumamembers edu kunomatsanangurira kuti izvoni zvakamira sei. Asi tikangoti pari zvino tatanga kutaurirana.
Saka ivo vamunomirira vari kuti kudii?
Pari zvino tikati hatisati tapedza hurukuro nevatinomirira. Nekuti konsenzo yakakura, vamwe vari kuBulawayo, vamwe vari kuMpilo, vamwe vari kwakangowanda-wanda. Saka tikati pari zvino tinenge tanyanyokasika kuti tiburise kuti izvo nevanhu vari kuti kudii. Asi tinovimba kuti tikaramba tichitaura nevanhu vedu, tichadzokera zvekare kuna minista, tonovatsanangurira kuti vanhu vacho vatinomirira vazvitambira here kana kuti havana kuzvitambira.
Vari kuti vachagadzirisa matambudziko enyu kusvika riini iwo Dr. Parirenyatwa?
Ipapo ndo pakanga tisina kunyatsopedzerana, nekuti vanga vati vakangopa chindi chekuti vachagadzirisa matambudziko edu. Asi kuti musi nenguva nekuti kusvika pati, izvo zvanga zvisina kujeka. Saka ndo hurukuro dzatanga dzekuramba dzichienderera mberi.
Saka pari zvino vana chiremba havasi kuenda kubasa?
Ya, pari zvino vana chiremba havasi kuenda kubasa.
Mutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Fortune Nyamande vari parunare muHarare. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Mutungamiri weZambia vaMichael Sata vakashaya nezuro kuBritain uko vainge vaenda kunorapwa. Mashoko atumirwa kuvatori venhau nemunyori mukuru mudare remakurukota Dr. Ronald Musika anoti vaSata vakashaya nenguva dza11 manheru kuchipatara cheKing Edward VI Hospital Beaumont Central muLondon. VaSata vakabuda munyika musi wa20 Gumiguru vachienda kunorapwa vaine mudzimai wavo amai Christine Kaeba Sata. VaSata vava mutungamiri weZambia wechipiri kufira kunze kwenyika mushure mokunge vaLevi Mwanawasa vashayikira kuchipatara chekuFrance muna 2008.
Vasata vakaberekwa musi wa 6 Chikunguru muna 1937 ndivo vakave mutungamiri weZambia wechishanu muna 2011 muteedzeri wavasata vagai Scott ndivo varikufanira kubata matomu kwemazuva makumi mapfumbamwe kusvika paitwa sarudzo. Nyaya yekuti ndiana chatora chigaro chavasata ichanetsawo nekuti bumbiro remitemo reZambia haribvumidzi vaScott kuti vatore chigaro zvachose nekuti vabereki vavo havana kuberekerwa muZambia. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachidzidzisa pamulungushi University vaShakespeare hamauswa avanoti muZambia mune kusuruwara kwakanyanya.
Ya, vanhu vekuZambia vazuru varatidza kushunguridzikana zvikuru nekushayika kwemutungamiri wenyika vaMichael Sata. Zvichinyanya kuuya mushure mekunge vanhu veZambia vanga vachipemberera kuwana makore ane makumi mashanu ekuzvitonga kuzere vachibva muudzvanyiriri weBritain. Saka rufu rwemutungamiri wenyika rwauya panguva iyo vana veZambia vanga vachipembera nekufara pakuwana kwavakaita rusununguko.
Ko, zvakajeka here kuti ndiani achafanotungamira nyika yeZambia?
Tichitarisa maringe nebumbiro remutemo, zvinhu zvakajeka nekuti bumbiro remutemo rinoti kana mutungamiri wenyika achinge ashayika ari muhofisi, muteredzeri wake unotonga maelections ozoitwa, sarudzo dzozoitwa mumazuva makumi mapfumbamwe, a90 days. Asi tiri kunetsa pamamiriro akaita zvinhu iko zvino pabato rekutonga repatriotic front raive richitungamirirwa navasata, nerekuti muteredzeri wemutungamiri wenyika iko zvino vaGuy Scott munhu ane vabereki vasiri vemuzambia, vasiri zvizvarwa zvemuZambia. Bumbiro remutemo rinoti munhu haakwanisi kuva mutungamiri wenyika kana vabereki vake vese vasiri vezvizvarwa zvemuZambia. Saka napakamira saizvozvo panobva panetsa.
Tichitarisawo zvakaitwa navasata vachitungamira Zambia, ndezvipi zvinobatika zvamakaonawo zvekuti vangarangarirwe nazvo?
Chinhu chokutanga kuramba vakabatanidza vana veZambia. Unoona kuti muZambia muna kuitwa mirishonga dzakanyanya dzakafanana nedzaita kunyika dzinona, dzakafanana nedzaZimbabwe nedzimwe nyika dziri muAfrica. Kubva Zambia yazviwana yawana kuzvitonga kuzere muna 1964 hatina kunyanyoona matambudziko emirizhonga. Kune mabandiko evanhu vakasiyana-siyana vari muZambia, asi vanhu ivavo vakaramba vakabatanidzwa navasata. Vasata vakaramba vachienderera mberi neutongi hwakaitwawo nevamwe vakavatangira vakaita sana vakaunda vachiluda.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa pamulungushi University kuZambia vaShakespeare hamauswa vari parunare kumulungushi kwakare kuZambia.
Mutungamiri weMDCT vamogen tsvangirai vanoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanofanira kungoenda pamudyandigere kwete kuti nyika yose itadze kufambira mberi nekutaura nezvekunetsana kuri kuitika mubato ravo. Mubato iri mune kurwisana kunotyisa sezvo muine vanhu vari kuda kuzotora chigaro chavaMugabe avo vakwegura. Politburo yeZANU-PF yanga ichifanira kuita musangano wayo nhasi, asi zvinonzi yave kuzoita mangwana. Mutauriri weZANU-PF varugare Gumbo vaudza Studio 7 kuti musangano uyu uchaitwa mangwana sezvo nhasi kwanga kuine dare remakurukota.
VaGumbo vatiwo munyori weWomen's League Muzvare Opa Muchinguri vari kutariserwa kupa gwaro rezvakaitika pamisangano yavakaita nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe, iyo yokonzera kunetsana kwakanyanya muZANU-PF mushure mekunge misangano iyi yanzi nevamwe yainge yoshandiswa kunyomba muteedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru. Tabata vatsvangirai tikavabvunza nezvekunetsana kuri muZANU-PF uye zviri kunzi nevamwe vakundikana kutora mukana wavhurwa uyu semapato anopikisa.
Ina handigoni kukomenda zvizvinhu zvokuZANU-PF, asi tiri kuzviona nokuda kwekuti ndo vari kutonga ka, ndo vari kutungamirira nyika. Saka tinozviona zviri kuona kuti hapana mirishonga iyoyo haifi yakabatsira nyika, nekuti chavanofanira kunge vachiita izvi nokuona kuti vanhu mabasa vanawo here, ekonomi yamuka here ireketa kuti vatarise izvo zvino affecta vanhu vari busy kuisa mumadhaka kuisa mumadhaka ndozvi ichozvo ende kuti ugoonawo zvinhu zvakadaro zvichiitika musangano uri kutungamirira nyika iye mutungamiriri wacho for the past 6 months haari kutaura pamusoro nezvazvo ati zvafanika sezvo zvinhu zviri normal ndozvinotityisa izvoona kuti izvi zvaakunge zvengozi
asi ka vamwe vari kuti mapato anopikisa kusanganisa renyu hapana zvaari kuita zvingaonekwe nevanhu kuti mukwanise kuudza vanhu kuti izvi ndo zvatinokwanisa kukuitirai dei makati votera maangonyarara mese
kakunyarara hazvirevi kuti hatina zvatiri kuita tiriani ndiri kutaura nyaya yekuti tiri mucongress tiri muprocess yecongress tiri kuinda kucongress weekend ndoisusu tiri kugadzirisa musangano wedu kuti vanhu vagoona kuti zvechokwadi ndo musangano uchatora Zimbabwe kuenda mberi hatingatauri zvebasa rehurumende nokuti hatisi muhurumende isu tinoenda kuvanotaudza kuti mukativhotera zvatichakuitirai ndezvakati ndo zvatinobuda nazvo mucongress totaura kuti mapolitisi edu akati toda kuti kuzokudai sekudai but kuti mugoti kutadza kwezanu gakuchiva kutadza kwemdc handifungi kuti zvingava zviri fair
asi matambudziko ezimbabwe vatsvangirai anenge aramba okomba hakuna mabasa hakuna mvura hakuna magetsi makambani ari kuvharwa zvinhu zvese hazvisi kufamba zvakanaka dambudziko iri ringagadziriswa sei
unoona mwana wamai dambudziko romuzimbabwe harisi rakagadziriswa kunze kwekuti tagadzirisa zvematongerwo enyika izvi vamwe vanofunga kuti isu tinoramba zvingoti mugabe ngaaende ndokuda kuti mune mugabe tiri kuti mukuru matadza kutungamirira nyika raimaoneka naivhedo mumba menyu chaimo hakuna chakanaka kupati kwenyu hakuna chakanaka munyika hamuna chakanaka asi munongoramba muchingoti shishita murivo muchabatsirei ai mama anozorora
mutungamiri wemdct vamogen tsvangirai vari parunare muharare
bazi rezvemitero rezimbabwe revenue authority kana kuti zimura rinoti rakakundikana kuwana mari yaraitarisira pakapera chikamu chetatu chegore muna gunyana wegore rino mumagwaro aro zimura inoti yakakwanisa kuunganidza mari inoita $884.5 million asi yaitarisira kuwana $972.3 million nyanzvi mune zveupfumi uye vari mukuru wesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe dr godfrey kanyenze vanoti yave nguva manje yekuti hurumende idzidze kushandisa mari zvinoenderana nezvairi kuwana sezvo isiri kukwanisa kukwereta kuti ivhare maburi ari kubvinza dr kanyenze vanotiwo chimwe chinofanirwa kuitwa nehurumende kumisa nyaya yekuti mapoka akawanda akaita semapurisa nemamwe atore mari dzemitero kubva kuvanhu sezvo mari idzi dzisiri kuzosvika kuhomwe yehurumende ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi
zviri kungoendera mberi zvatakaona kupera kwegore rapera zvakabuda zvakare mumidterm fiscal review zvairatidza kuti mari iri kupinda muhomwe dzehurumende haisi kuenderana neyanga yakatarisirwa kunzi ichange ichiuya nokuda kwekutanga mamiriro ezvirimwa zvedu nezvicherwa zvedu pamisika yekunze kwenyika zvakadengenyeka zviri kuratidza zvakare kuti gore rinouya zvinenge zvisina kunyatsomira zvakanaka sezvakabuda mutsvakurudzo yakaitwa neimf yakaparurwa svondo rapera yeregional economic outlook
zvii zvingaitwa vakanyenze kuti pagadziriswe tichiona kuti idzo mari dzinounganidzwa nezimurides ndo dzinoshandiswa nehurumende kubva mukubhadhara vashandi nezvimwe zvose izvi
dambudziko guru ratinaro nderokuti mukatarisa mamiriro emari dzinopinda muhurumende tangomira negumbo rimwe chete rokutora mitero kuvanhu inonzi muchirungu domestic resource mobilization hatina kudyidzana kwakakwana nedzimwe nyika dzopasi rose zviri kuunza mari kune dzimwe nyika mukatarisa vana rwanda vana kenya vana zambia vana cote d'ivoire vese vari kuunganidza mari kumisika yokunze kwenyika iri kubatsira kugadzira migwagwa kukwenya magetsi nezvimwe zvakadaro zvino muzimbabwe hatina kudyidzana ikoko nokuti takasoregera muna 1999 kubhadhara zvikwereti tikaenda pazvisungo nedzimwe nyika nokuti tangatisi kubhadhara zvikwereti zvichirova izvo kuti hapana aiunza mari yake muzimbabwe mari inouya nokuda kwenyika dzatinodyidzana nadzo kana kuti dziri muno haiuyi nemu budget rehurumende.
Pane vamwe vari kuti Zimbabwe inofanira kunge yakudzidzira kurarama nezvainowana. Mungaona here ichikwanisa kuita izvozvo?
Zvinonesa nokuti kuti izosvike pakugona kuzvimirira yoga. Inofanira kutanga yambobatsirwa nokuti pari zvino mukatarisa patave iko zvino hapasisina mari yokuita kana chipi zvacho. Mari yakawanda iri kungoenda kumari inohorwa nevanhu vanoshanda muhurumende.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Vatereri munokwanisawo kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Vamwe vatsigiri vezano PF mudunhu remashonaland central vanoti havasi kufara nekunyarara kwakaita mutungamiri webato ravo varobert mugabe zvichitevera kushoropodzwa kwakaitwa mutevedzeri wemutungamiri webato amai joyce mujuru naamai grace mugabe. Thomas chiripasi anotipa nyaya iyi.
Dai manjuru varizaina zvavo, dai varizaina, hamuna kufara. Ndati ngavarizaine, hamuna kufara.
Asi mashoko amai mugabe aya haasi kufadza veruzhinji mudunhu remashonaland central, uko kunobva amai mujuru vechidiki vakaungana nemugovera panhemberero dzekupedza zvidzidzo zvedoctor of philosophy kwakaitwa naamai mujuru. Vaiimba vachiti zviri kuitwa naamai mugabe zvekushora amai mujuru pamwe nekupinda kwaamai mugabe munyaya dzezvematongerwo enyika vachitora chigaro chepamusoro zvakafanana nekuti vari kuda kuti nyika itungamirirwe nemhuri imwe chete. Vamwe vasiri kufara nemashoko aya mutsigiri weZanu PF anogara kuDotito muzvare Tracy Hondongwe, avo vanoti amai mujuru munhu anoremekedzwa zvikuru kana vachienzaniswa naamai mugabe. Muzvare Hondongwe vanoti saka mashoko amai mugabe haana ruremekedzo kana pakatariswa nhoroondo dzevaviri ava mukushandira ZANU PF pamwe nenyika yose.
Ende mwana mudiki zvisingaiti naamai mujuru, mudiki zvekuti kumapeto Hondo haana kubvira akaiona, haana kana history yehondo yanoziva. Kana chaanokurukurira vanhu pachita chevanhu hapana, kana dzidziso yaanovapa hapana. Dzidziso yake ndeyekutuka nekushoropodza. Asi kana wakuda chigara utuke nekushoropodza mumwe, unopinda chigaro mune zvakaita sei? Zvakanaka. Kana zvanyanyonetsa topinda pamavhodzi futi, vanhu tovhota tochuza watinoda pautatu hwangu.
Mumwe womutsigiri weZANU PF mudunhu iri amai Keresenzia Mutashu, avo vanogara kuBradley, vanoti havasi kufara nezviri kuitwa navamugabe kusiya mudzimai wavo achingoita madiro aGeorgina achishora utungamiriri hwakasarudzwa nevanhu. Nokudaro amai Mutashu vanoti amai mujuru vanofanira kuti vakwikwidze vamugabe pakongresi yeZANU PF ichaitwa muna zvita.
Haya, tinotoda kuti amai vapinde pamberi nokuti vakawa Hondo, hazvinombonaka zvavanoita.
Amai Mutashu vanoti kushorwa pamwe nekutukwa kuri kuitwa amai mujuru naamai mugabe kushora vakarwira rusununguko rwenyika vanosanganisira murume waamai mujuru Mushakabvu vaSolomon Mujuru. Munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa mumusangano weZANU PF munharaunda yeChiutsa muMount Darwin vaSilas Sande vanoti amai mugabe vazopinda nemwenje mudziva nekukurudzira kwavari kuita kuti amai mujuru vabve pachigaro chavo. Vanoti kusapindura nemashoko anotuka kuri kuitwa naamai mujuru kunoratidza kuti amai mujuru munhu ave neruzivo rwakakomba munyaya dzezvematongerwo enyika. Saka nokudaro vanoti amai mujuru vakura pfungwa zvekukodzera kutora matomho kubva kuna vamugabe.
Izvo zvinotokodzera kutoti vange vaidizvo vachitora kana matomho zvavo, hapana kana chakaipa iwo. kwete kutora matomo asi kutora chi matomo acho iyo vanga vachitowedzera zvinani kutoti kana even vakatoramba chikudziridzwa kubva pavari ipapo kuti varamba vachitibetseredza nune zvatirikuda izvozvo
vasande vanoti amai mujuru munhu ari kushanda zvakasimba mukusimudzirwa kwedunhu remashonaland central saka vanoti zviri kuitika izvi zvinokanganisa kubudirira kwenzvimbo yavo
zvinhu zviri kutirwadza especially kumaundau enu kunoku because tikada kunyatsoona mai maitiro avakaita vakaunza development yakati wandei plus munhu ari kupromisa madevelopment yakati oo saka naizvozvo zvinorwadza kuti unozoona chii mumapepa chii vachibuda vachinziwo chii vari kukanganisa mune zvakati vachitukwa semumapepa zvezvo zvinhu zvinotirwadza zvisingaite mumaundau enu munomu
sachigaro wezanu pf munharaunda yechiutsa valorence ruza vanoti vari kutsigira hurumende yava mugabe uye vanoti shuviro yavo ndeyekuti irambe yakamira sezvayakaita
hungu ini sachairman ndokutaura ndekuti amai tiri kuvatsigira zvakasimba muhurumende vese nababa mugabe zvakanyanya-nyanya atambopatsamura saka tiri kutoti dei zvaenderera mberi amai vangonyarara mwari ndiye anoziva kana matauto vari kuita asi tikungoti vese vashande basa ravo vakaita sezvavanga vakaita
varuza vanoti zviri kuitwa naamai mugabe izvi ndezvegodo
pakupopotera kwekuita amai the other side nerimwe side tingati inekuna kuita shanje kana madisturbance anoita kuti munhu iyeyo atora chigaro chobva musoro because vanenge vachikombeyawo zvaanenge ari munhu iyeyo nezvina amai saka vakaona zvakapane mutsauko wakasiyana kuti nini uyu munhu akodzera apa saka madisturbance anouya kuti kana ane mwoyo wemanga manga anoderera pasi asi kana vane mwoyo wekuti ivo vanoenderera mberi nekubatanidza vari zvekutaura kwavaita handifungi kuti pane zvinhu ngavavhundusa ipapo
zvichakadai sachigaro webato iri mudunhu remashonaland central valuke mushore vanoti komiti yavo haisati yagara pasi kuti izeye nyaya yevanhu vachakwikwidza kucongress vamushore vanoti kunyange zvakadaro havaoni chichachinja sezvo vachiti garoziva kuti provhinsi yavo inotsigira utungamiriri huripo hunenge hwakasarudzwa necongress havana kuda kutaura kuti provhinsi yavo iri kutsigira kuti amai mujuru vakwikwidze vamugabe here kana kuti kwete uye kuti komiti yavo iri kutsigira here mashoko amai mugabe ekuti amai mujuru vabviswe pachigaro chavo asi amai mujuru avo vanogara vachirumbidza vamugabe pese pavanotaura paruzhinji vanoti havasi kuzoshayiswa hope neavo vanovavenga mumusangano wavo
nyangwe vanopesekuta vanofanira kunzi uyai tibate pamwe chete nyangwe vasingandifarire uchandifarira ndakupa zvasandura kugara kwako
vane ruzivo nezviri kuitika muzanu pf vanoti amai mugabe vari kushora amai mujuru nechinangwa chekutsvagira gurukota rezvemitemo vaemarson munangagwa rutsigiro rwekuti vazotora matomho kubva kuna vamugabe kana vazofunga kubva pamasimba ndakamirira studio 7 kumount darwin mudunhu remashonaland central ndini thomas chiri pasi
Nau dzedu dzemitambo ezvinei zvabuda mumitambo yenhabvu yecastle premier soccer league yatambwa nhasi dynamos yakunda harare city 5-3 highlanders yakundwa 3-1 nehwange kuchitiwo zpc kariba yarohwa buffaloes 3-1 capes united yaita mangange 0-0 nefc platinum how mine yakunda shabani mine 3-1 Chicken Inn yaita mangange 1-1 netriangle kuchitiwo Band Rovers yakunda chapungu 3-2. Black Rhinos yakunda chiredzi 2-1. Parizvino chikwata cheDynamos ndicho chiri pamusoro peCastle Premier Soccer League chine mapoints 53. Highlanders iyo yakundwa kanokwana kanomwe kakatevedzana kusvika parizvino.
Tichiri munhau dzemitambo, vatambi venhabvu nevatsigiri venhabvu munyika vanoti vari kurwadzikana nekushaya kwemutambi wenhabvu wekusouth africa Senzo Meyiwa, uyo akapfurwa nematsotsi akafa nemusi wesvondo. Senzo akanga ari captain wechikwata chevafana vafana uye ari mubati wepagedhi wechikwata cheorlando pirates. Senzo akaberekerwa kudurban musi wa24 gunyana mugore ra1987. Mumwe mutambi wenhabvu aimbotambira chikwata cheFC Cape Town, Eddie Guri, anoti kushaya kwaSenzo kwasiya vende guru richanetsa kuvhara munyaya dzenhabvu muSouth Africa. Ngatinzwei hurukuru yaaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Kwandiri ini semutambi wenhabvu tarasikirwa zvikuru, ende mashayikiro aita anorwadza zvikuru. Tichitarisa matambiro anga akuita iko zvino kubafana bafana anga asati agohweswa ndiyayezve anga tingangoti captain webafana bafana nekuOrlando Pirates. Kune fuatambi vebhora nevatsigiri vebhora kurasikirwa kwaivaona Senzo zvinorwadza. Kunyange kune munhu wese kufa mafiro akadaro, handifungi kuti pane anga akatarisira kuti Senzo angatisiye semasiya asiita.
Mungatimi acharangarirwa semunhu anga akaita sei?
Inini ndine shamwari dzangu vakakura naSenzo vachitamba naye kubva kudevelopment yeOrlando Pirates vanonyatsomuziya. Senzo asiya vende richati nhetsei kuvhara. Ndichitarisawo semaonero angu matambiro aanga achiita kubafana bafana nekekuOrlando Pirates zvichati nhetsei kuti vawane munhu angaita zvaSenzo.
Takatarisa kuti imo muSouth Africa zvakadai zvekupfurwa zvinhu zvinowanzoonekwa zvichiitika kazhinji. Imi sevatambi venhabvu vekuZimbabwe muchitambira imomo muSouth Africa, pane zvamunoudzwa here kuti muchengetedze upenyu hwenyu?
Kazhinji kacho handifungi kuti inini semaonero angu inini kuudzwa nematimu hapana chatinoudzwa hedu. Asi semunhu unenge usingatarisiri kuti ungasangana nezvinhu zvakadaro, nekuti uri munhu anosangana nevanhu nguva dzese. Semunhuwo anotambawa nhabvu, vanhu vese vanenge vachikuziya, ungatarisiri kuti ungangosangana nezvakadaro. Asi zvinhu zvokuti zvatikashamadza, zvakashamadza munhu wese, nekuti kupfurwa nepfuti handifungi kuti rufu rwakanaka. Dai hurumende yatarisisa kuti chii chaingagone kuita kuti upenyu hwevanhu hunge huchichengetedzwa. Takatarisana nenyaya iyoyi yepfuti.
Uyo anga ari mutambi wenhabvu Eddie Guri, uyo aimbotambira FC Cape Town muSouth Africa, anga achitaura ari muHarare naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nhasi kurangarira vaMichael Sata, mutungamiri weZambia, avakashaya nezuro kuLondon.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuti vati tigokufonerai.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Kuramwa mabasa kwavana chiremba kwapinda muzuva retatu nhasi, asi nhaurirano dzinonzi dziri kuenderera mberi pakati pana chiremba ava nehurumende.
Mutungamiri weZambia vaMichael Sata vanoshayikira kuLondon uko vanga vachirapwa vari.
Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanotaura pamusoro pemakakatano ari muZANU PF vachiti vaMugabe ngavachienda pamudyandigere nekuti vakundikana.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndoti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina, Sandra Nyera na Chris Kande.